Marvelous, ndinoona chiri chirongwa chakanaka chose. Nekuti sezvatinoziva nyika yedu nedzimwe dziri muSadik ndizvo dzine chirwere chakawanda cheHIV. Saka nokudaro tikakwanisa kuwana nzira dzekuti tiite prevention kana kudzivirira kubata chirwere cheHIV zvinhu zvakanaka chaizvo. Saka ndinoona riri danho rakanaka ratorwa nehurumende.
Imi savana chiremba, zvii zvamunenge muchishuwira takatarisa Jackson iri?
Zvatinotarisira ndezvekuti ringe riri accessible kuvanhu vese, uye kuti vanhu vazive kuti ririko, especially vechidiki vari mumayunivhesitis nekwakawanda, uyezve kuti vanhu varambe vachishandana nachiremba kana vaita matambudziko emaSTDs and the like, and uye hurumende kuti increase yatingati iyo awareness kuti ruzhinji ruzive ruwane rubatsiro nokukurumidza.
Asi munoona izvi zvichizokwanisika here munyika kuti Jackson iri riwanikwa richiwaniswa vamwewo vasina chekubata?
Rinofanira kuti riwanikwe kuvanhu vakawanda. Sezvatinoziva, World Health Organization ndeimwe remabato ari kukurudzira kuti Jackson iri riwanikwe kunyika dzakawanda, especially maemerging economies sana Zimbabwe. Saka even though vanhu vakawanda vasina chokubata, hurumende ichishanda nemamwe maorganizations inofanira kuita kuti ringe richiwanikwa kumunhu wese anenge achirida.
Tombotarisa icho chirwere kana kuti denda iri reHIV, munoona zvakakosha sei kuti vanhu varambe vari pamishonga yavo, tichiona kuti kutanga kwemwedzi uno ranga riri zuva rekurangarira chirwere ichi uyezve nedenda iri?
Chandingataura Marvelous ndechekuti HIV AIDS maybe 20 years ago, makore apfuura, yanga iri death sentence kuvanhu vakawanda, especially muZimbabwe, nokuti vanga vasina chekubata, vawana chirwere chiya, mishonga hapana, chinozobatwa nguva yatodarika wozoita yatinoti AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Saka iye zvino mishonga yavapo kuti kana munhu abata chirwere akatanga kutora mishonga achitevedzera zvinotaurwa nana chiremba, anotorarama upenyu hwakanaka semunhu ane diabetes kana high blood pressure. Vanhu vasingatombozivi kuti ane chirwere kana aringotora mishonga. Akasatora mishonga manje, kune inozoitika inonzi resistance, yekuti mishonga iyaya inenge isingachashande, uyezve chirwere cheAIDS chinoramba chichiwedzera zvekuti upenyu haazokwanisi kurarama upenyu huri normal.
Pane zvimwe zvamungakurudzire here pamusoro pekuti munhu anorarama ane utachiwana hweHIV AIDS akwanise kunge achidya kana zvimwe zvakadaro kuti zvivake muviri?
Zvatingakurudzira Marvelous ndechekungoti munhu awane chikafu chiri healthy. First of all, munhu anofanira kuwana chikafu, nokuti kana uri kutora mishonga HIV AIDS yakasimba, so munhu unofanira kunge uchiwana chikafu chao, whatever chikafu chaunowana is a good start, but zve mukazowanawo chikafu chiri a little richer, maminerals, maproteins, nyama, mavegetables, zvese izvozvozvo zvinobatsira.